my elections in Zimbabwe. Tinoona kuti panyaya yakazosvika pakuti Government of National Unity ivepo. Anga iri nyaya yemakakatano panyaya yema elections kuti ari kufambiswa zvakadini muZimbabwe. Tikatarisa bato removement for democratic change rawachangirai raka nerawamutambara rakataura nyaya dzinoendera nezvezimbabwe election commission, nyaya yezvesecurity sector reform, nyaya yemaelectoral laws kuti ave aligned to the Zimbabwean constitution. Mushure mekupera kwegovernment of national unity makakatano iwayo haana kunge agadziriswa. Iye zvinoizvi tane imwe sarudzo yasvika mugore rino, nyaya idzodzo asati dzagadziriswa. Musi uno vatendaibiti mumwe wevatungamiriri we
ndoda kudzokawo kumashure ndoti inimi makambomiramirawo chaizvo nesangano renyu muchiedza kurwisa nekufambira nyaya dzekuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze zvikwanise kuwana kodzero yazvo yekukandawo yekupindawo musarudzo dziri kuuya idzi. Pane zvitsva here zvati zvaapo kana kuti takangomira patanga katingori ipapo zvekuti hazvisi kuitika?
Pari zvino takamirira pane nyaya iri mumatarezi motion constitutional court inofanirwa kutongwa ichitara kuti vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe vari kunze kwenyika vabvumidzwe kutonga. Saka takamirira nyaya iyoyo yakapinzwa mudare nezimbabwe exiles forum yava Gabriel Shumba nevamwe vedu vari kuUnited Kingdom. Then zvekare isu tine rimwe bumbiro remutemo ratiri kushanda naro ratinoda kuti restore parliament rinonzi private members bill nelawyer redu rinonzi vaJacob Mafume kuti tikumbire zvekare kuti parliament itungamiriri panyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kusarudza vatungamiriri vazvinoda.